Tama kubangu ihuru yadzu wanzwa jilo
Zion music
uzatke tora hako kwarara wada dati famba hako vira ya wada zvichana kachete zvichana kandati zvichana kachete zvichana kachete Auna kusara weka Iwe manyatera Ininti nafamba newe Ho manyatera Hauzi kufamba we Ashira mbizwe tora mari Asi uchiziva mari Usa wanzesha mari Zino kurova mari Nekutipa shinorema Unafukama uchinamata